Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gumi guru 1 2019. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu nhasi. Ini ndiri Kanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi muparamende vaEmmerson Mnangagwa vanotarisirwa kutura mashoko avo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Vakuru muZANU-PF vanonzi havasi kuwirirana pamusoro pezvekuita nedzimba dzakasiyiwa navaRobert Mugabe. Tichanzwavo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachatura mashoko avo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address mudare reparamende nhasi. Asi bato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti nhengo dzaro dzicharatidzira nekubuda kana kusaenda zvachose kudare reparamende sezvo bato iri risingacherechedzi vaMnangagwa semutungamiriri wenyika. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata sachigaro weMDC muNorth America vatawanda dzokora avo vanoti hapana zviri kutarisirwa nebato ravo zvachose mumashoko avaMnangagwa.
Isu rese veMDC tiri patanga tiri paya pakaitika maelections July 30 patakataura pakataurwa naPresident wedu vachamisa kuti havazobvumi zvakabuda musarudzo ende havazobvumi zvakare kuti Mnangagwa ndiye ainge akunda musarudzo. Saka isu seveMDC ndopatakamira ipapo, ndopatichiri, hatisati tatombosuturuka kana gumbo rimwe chete chairo. Saka zviro zvavari kutaura vachataura zvavo, asi totarisira kuti vamiririri vedu vanotimirira mudare reparamende vachangoita zvavakaita panguva yesona yakapfuura kuti vanoratidzira kana kuti vanobuda kana kuti havatosimuki kana Mnangagwa apinda, nekuti hatimuone semutungamiriri wenyika. Kana zviri zvezvichabuda kuti anotaura kuti chii, vaMnangagwa takataura kare kuti ndeve manatsa mukanwa, hapana chavanotaura chinobudirira. Tinawo mazi manyaya dzeupfumi dzavanofamba vachitaura kuti tawana mamiriyoni akati, tawana mazakwatira akati emari. Hapana kana rimwe remazakwatira iwayo rakapinda muZimbabwe rikabatsira vana veZimbabwe. Saka hapana chatonyanya kutaura, chatonyanya kutarisira chavanotaura chichachinja zviri kuitika munyika, kunze kwekunge vatanga vagadzirisa nyaya iyoyi yesarudzo dzakaitwa dzavakabira muna July 30.
Asi hanzi neveZANU-PF muri kutambisa nguva nekuti vaMnangagwa ndivo vakahwina sarudzo uyezve ndivo vari panyanga.
Handizivi kuti vari kutaura kuti tiri kutambisa nguva ya nguva yei, kana kuti ivo vacho vasiri kutambisa nguva vari kuenda kupi. Hakuna ZANU-PF zvayati yaita kubva zvayakapinda. Tichiri patanga tiri ipapo, vanhu vari kungotambura sematamburiro avaiita gore rakapera. Saka izvi zvinokonzereswa nekuti nyaya yekuti ndiani akahwina maelections haisati yagadziriswa. Hapana munhu anoda kuinvesta, anoda kunopinda munyika musina kugadzikana, munyika mevanhu vari kurovana mazuva ose, munyika mune mhirizhonga, munyika mune vanhu vari kuda kuratidzira mazuva ose. Hakuna munhu investa ane mari yake ada kunosungirira mari yake pagumbo rengwena, mari yekuti ukaisa mubhengi mangwana inenge isisipo. Munyika musingazikano kunzi mari iri kushanda ndeipi, zvese izvozvo ndo zvinofanira kutanga zvagadziriswa, ende zvinogadziriswa nenyaya yekugadzira nyaya yelegitimacy.
Vatawanda dzokora sachigaro weMDC muNorth America. Mutungamiri abatawo chipangamazano cheZANU-PF vamasimba mavanza, avo vanoti zvakawanda zvavari kutarisira mumashoko avaMnangagwa nhasi.
president vachataura mamiriro nematano avari kutora to revamp and revive our economy. Vachataura the progress yavaita in my investigations and arrests of those people who are affect the economy, varikuba mari, vachatsanangura briefly on the authority yavakapa kuti ma accounts avarwe and the section 121 in Federal Instrument 121 yavaka declare last week inorambidza by exchanges nema arrests anozokonzerwa kana mutinge mashandisa US dollar or any foreign currency. Saka in other words, vachataura kuti how is it tightened loopholes are kuwisira economy yedu pasi. The other point we are looking at, he will briefly explain to the nation the burial the former President Mugabe. I expect him to sound his disapproval of the choice, even though the party respected the choice of family, the wish of family. But it was a disappointment on the basis of which Mugabe had become a national asset. So in the State of the Nation, President Vatangwe had browsed through that issue and then simply to say, whatever has happened, the party is honored the wishes of the tenant. Then President Vachataura, because Kwacha Pacha it was probably in a week after the announcement of Mangwana, Pachataura ma major changes in government. But I was going to mention my major changes. My minister Kaitwa shake up Negu Bisa Mangama department, Negu Apoida Mangawata, and Kunawa my senior officers. Arkungo garawa siri ma office, pacha allocate ma office zao.
Asi pane zvitswa here zvavari kuuya nazvo zvichamusidzira upfumi. Tichitarisa kuti pari zvino upfumi huri kuramba huchingondomoka. Hongo pane matano avari kutora asi chabuda hapana.
Iko zvinovada kuti vari kuvachaedza kana vanoda kuratidza kutsanangurira kuruzhinji reZimbabwe kuti tine mazano, we've got a way to come out of this problem. And takatine vanhu within the government, the party, and in the economic sector, vanga vari kushanda against the government. So now the new laws which have been set are going to tighten maloopholes anga aripo in the economical sabotage so that our economy inobva improve. Saka pane zvitsva zvakawanda ende zvimwe zvacho taakutozviona nhubu dzaiita basa rekuba mari dziri kusungwa and vachatsanangura zvakare nekuti there will be some serious major arrest in the coming 1 week or two of some senior current serving ministers and directors in some ministries.
Chipanga mazano chezanu PF vamasimba mavanza vanga vachitaura parunare natungamiri Nkomo weStudio 7 vari kuUnited Kingdom. Pane makakatanwa pakati pevakuru vebato rezanu PF pamusoro peimba yava Robert Mugabe yeBlue Roof. Vamwe mubato iri vanoda kuti imba iyi iitwe muzinda wokwisa zvinhu zvekuvarangarira nazvo, vamwe vachiti imba iyi inofanirwa kupiwa zviri pamutemo kumuri yava Mugabe. ZBC inoti munyori wezanu PF vaObert Mpofu vakati imba iyi neimwe yacho iri kuBorodale dzive mumaoko ebato rezanu PF kwete emhuri dzava Mugabe. Asi bazi rinoona nezvekubudiswa kwemashoko rakanyora paTwitter paro richiti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vega vanogona kutaura zvinofanirwa kuitwa. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vaButler Tambo vanoti havaoni vaMnangagwa vachitorera mhuri yavaMugabe dzimba idzi.
Zvandirikuona nichitika ndechekuti pari kutsaugwa zvakati wandei kuti anonzi vaObert Mpofu vari kuva Secretary for Administration Politburo yezanu PF vataura ivo kuti pai chachinjwa igoita museum. Kachandiri kuona chiri kubva muhurumende nechiri kubva kuzanu PF inyaya yekuti varwadziwa zvikurusa zvebato rezanu PF nezvaitwa naformer president Mugabe zvekuti varamba ivo kuti vavigwe kupi kuHeroes Acre ndochekutanga. Chechipiri chazodzoka chonyaya kurwadza zvikurusa inyaya yekuti mhuri yavaMugabe yanga yambobvuma kuti vachavigwa kuHeroes Acre. Kuchibva kwati president Emerson Mnangagwa vari kuUnited Nations ndopavadzoka ivotora chitunha voti vanoviga munhu kopi kwaZvimba. Zvese izvozvo zvinova zvinhu zvanga zvakananga kunyadzisa President Emmerson Mnangagwa. Saa ndruko wende iko zinu wanu 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 kuruwadziwa, wanu wanu kushishirike lasina mfaro weza nukiefu. Asa kuti wachaita kuti mweta museum andi wone shitika inini. Chandruko wana wange chiruku itika, nicho kuti nechiru mutiweki ma diversionary tactics. Kuti madureza wanu kuefu iko zinu. Mgacherekeza, nyayeru kuitika jeo kuti ikonomi haisi kufamba shukanaka. Isi kufamba shukanaka iko zinu wa faro, nito wata sana eco cash, nemaume ma transfers, angaitwa ema phone aye. Saka apa kwa kuchakiriza nyaya kuti vanhu veZimbabwe vafana kutaura nezvazvo vakangane matambudziko ari kuitika muzvikurusa pa ikonomi yeZimbabwe. Saka vanhu vachaichinja kuti igoita museum and one chitika. Nekuti kuri kunzi iko blue roof haisiri iyo yeparty asi land kana kuti nzvimbo pakavakwa blue roof ndo pezano PF. Nemba iyi yekuMount Pleasant iri kunzi yakanyoreswa nezita rezano PF. Saka zvese izvozvo handifungu kuti vangazozviita nekuti nechirungu ndinozooneka kuti vari kuita inonzi vari kuva vindictive.
Kana makatarisa mafambisirwo akaitwa nyaya yose iyi kuti pamwe voenda kuHeroes Acre pamwe aiwa pamwe vachachengetwa kuBlue Roof kukare chii chiri kuitika apa chiri kukonzera zvese izvi chii?
Chiri kuitika apa vahwande chinhu chiri nyore. Former President Mugabe angari munhu angasingaregereri. Saka ndoona kuti chiro paakazoshaya akaramba angaramba iye kuti aende kupi kuHeroes Acre. Iri nzira yekuti adzorere kuna vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vese vari muhurumende yeZanu PF. Yanga iri nzira yake yekudzikisira Heroes Acre. Achiziva kuti sei sezvo iye guva rake ranga ragara riripo ari hero number one achifanira kuvigwa padivi pamaisale Mugabe. Kana akazoramba kuenda kuHeroes Acre zvinoreva kuti Heroes Acre yadzikisirwa munzira yatanga chiona nayo Heroes Acre sezvayanga iri. Saka kuramba kupinda kuHeroes Acre ndozvati kuti iye anga achitsvaga nzira yekusvibisa nayo Heroes Acre kuti chero achabvuya opinda kuHeroes Acre mushure mekuti iye aramba kupinda muHeroes Acre ugamba hwacho hauchaonekwi.
Kana takatarisawo ruzhinji rwevanhu muZimbabwe nekunze kweZimbabwe munoona here sekuti pavakachengeterwa pasiri paHeroes Acre zvichaderedza uremu hwavo?
Kudedza uremu hwavo handione zvichitika inini. Ndoona kunge vachangoonekwa vari gamba nekuti hatingi kuuya kwakaita mapresidents mazhinji akabva kune dzimwe nyika vachizomuona asati ambotochengetedzwa vachimuonera uku kuNational Sports Stadium nekunana Rufaro Stadium zvakaitika izvi vachitenderedzwa kwese kwese uko. Hatingi ndoona kunge chiremerera chake akatochiwana segamba reZimbabwe. Saka pakazonochengetedzwa pokugumisira yanga yava nyaya yekuti mhuri ndozvayasarudza. Kasi chiremerera chake akaramba ainacho.
Kana makatasa kune ramangwana munoona sekuti ukama hwa amai Grace Mugabe nehurumende yava Emmerson Mnangagwa naivo vamunangagwa pachavo munoona sekuti ukama hwavo huchafamba zvakanaka here?
Ukama husina kumira zvakanaka nekuti chokwadi chakanaka ndechekuti obviously President Mnangagwa nawe iko zvino vaona vadzikisirwa chekutanga. Chechipiri vaona zvakare kuti ivo ava vanhu vaka vavakanganisira nzira yavanga vakaronga nayo. Saka iye zvino ndoona kunge ukama husina kumira zvakanaka.
Muongorori wezvematongerwo enyika vaButler Tambo vari parunhare kuMaryland muno muAmerica neStudio 7. Pane mifungo inopesana pamatanho akatorwa ekuvhara kuri kuitwa mamwe marezenisi enzira dzinofambisa mari vachipomera mhosva yekuendesa mari pamusika mitema apo painonzi iri kutengeswa nemari iri pamusoro. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vanhu ava vanozivikanwa semaagents vakapiwa nhamba dzenhare idzi kuti vapinze nekuburitsa mari kuvanhu vanenge vachida kutumira mari kuhama neshamwari kana kubhadhara zvinhu muzvitoro nezvikwereti, asi ivo vanonzi vangavave kushandisa mukana uyu kutengesa mari pamisika mitema. Nekuda kwekuvharwa kwemitsetse iyi, mutengo wemari nhasi pamusika mutema wanga wadzika zvikuru. Dora rekwa America rainge rotengwa nema dora gumi mari ema bond notes atirishi tengwa nemari inosvika madora makumi maviri kana munhu achishandisa eco cash kana kuti transfer. Asi nhasi dora rekwa America iro ranga rave kutengwa nemadora gumi nematanhatu kana munhu achishandisa eco cash. Asi mumabhanga richitengwa nemadora gumi nemashanu emari yemunyika. Mumwe mugari wemuchinoi vaStuart Njanji vanoti vanofara nekuvharwa kwemitsetse yekubhadharisa mari iyi vachiti zvanga zvoita kuti mari idhure pamusika mutema. Vanjanji vanoti vanhu ava vanofanirwa kutorerwa marezinesi avo zvachose sezvo vari kuashandisa zviri kunze kwemutemo. Vamwe vacho vanonzi vari kupiwa mari nevakuru vakuru vekumabhanga kana vezvematongerwo enyika sezvo mari iri kutengeswa mumigwagwa yakawanda kudarika iri mubhanga. Studio 7 haina kukwanisa kuwana humbo huzere pamusoro pezvipomerwa izvi. Asi mumwe anotengesa mari vachafadzwa kureya vanoti kuvhara mikana iyi hakusi kupedza dambudziko remari munyika.
Wai vari kuvhara vamaagenti ivo vasingaonekwi root cause kuita kuti mari dzese dzizotendera dzendo maagenti. Kushaika kwemari kuri kuitika musisini kuenda vabhenga uwane mari woenda kuisa kuna mari maagenti acho ndivo vanowana mari kuti vanhu vacho vanenge vane mari dzavo mumafoni. Saka maagenti cash in cash out zvagara zvisiopesi. Takaurai takavhara agent cash in cash out chichinozoitika mari toshandisa mazipiti.
Mumwe anotenga mari pamusika mutema anoda kuzivikanwa nezita rekuti JB anoti kuzotengesa mari neeco cash kunobhadhara sezvo achizowana mari yakawanda kudarika achinja achipiwa mabond. Hatina kunzwa divi reEconet panyaya iyi asi mugwaro ravo ravakaisa padande mutande svondo rapera vakati mari iri kutengeswa haisi yavo ivo vanongopa mukana wekuti vanhu vatumirane mari nekubhadhara zvavanoda. Gwaro ravaburitsa vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ vanoti nekuda kwekusashandiswa zvakanaka kwemitsetse yezvekufambiswa kwemari iyi bhanga guru iri ravharisa urongwa hwese hwekushandiswa kwemari kana kuti cash in cash out. RBZ inotiwo urongwa hwekuti munhu akatenga zvinhu muchitoro apiwe mari kana kuti cashback wavhariswawo. Bhanga guru rakurudzira mabhanga nevose vanoita zvekubhadhara nemafoni kuti vaite zviri pamutemo mubasa ravo. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndine Ata Chigoriwa.
Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mudaily News mune nyaya pamusoro pemutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vachikurudzira bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuti rironge kuratidzira munyika yese. Newsday rinoti mutauriri weparamende vaJacob Mdenda vakaomba chikwata chinokurudzira hurukuro pakati pavaEmerson Mnangagwa navaNelson Chamisa. Herald rine nyaya inoti Zimbabwe Energy Regulatory Authority yakakwidza mitengo yemafuta ezimotikari kubva nezuro. MuHerald mekare mune nyaya yekuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakasunga vayambo vemunyori weNational Employment Council for Engineering Council vapumulani musagwiza ichivapomera mhosva yekutora motikari dzekanzuru iyi dzinokosha mazana maviri ane makumi mashanu ezviuru zvemadhora. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti pazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ya tinokukwadzisai nhengo dzeStudio 7 mukati mezuva ranhasi. Ini ndinoitwa Brandon Muliswa mukati meCape Town. Fara zvikuru na president vedu Chamisa vakawanikwa vachinotipa murundo uyezve vakaratidza kuti vane plani nyika yedu kuti vachatangana namutungamiriri wenyika kuti vachionesana kuti nyika yedu ingaenda mbichei kutinda naizvozvo ndikokumbira chekuti vamunangagwa vasiyane nenyaya dzavo dzenharo dzekuda kuti mukuru asingabatsiri
makadii makadii ini ndinoitwa Elson Makamba ndiri muno zvangu mumhangura kuchimbada uku tangoti ndikwazise vateriri vese vestudio 7 nevashamarari vestudio 7 ndichiti makadii makadii henyu isu yedu tiri nani nhamo chete ndo yatibaya hameno kuti tinosvikepi zvinhu zvichingokwira every day hameno kuti tichaita sei tangotiwo tunzo kuti zvakamirawo sei mativi mana enyika zvakaomera Zimbabwe nevana vayo vatungamiriri dei vatinzwira tsitsi vaitawo zvinoita kuti tigonewo kurarama sezvinoitwa kudzimwe nyika zvakaoma
mangwanani akanaka ramukomatanonoka eshe ndoda kutaura pamusoro pana gadzira chirumhanzwa nana mutodi please tapota ngavasataura pane fenyero yedu yevanhu noti panhau dzechokwadi vari kumislida vanhu ngavataure kuzbc kwavo kwavanoreera vanhu nhema ngavasataura pastudio 7 apa nokuti zvinhu zvavanotaura hazvina musoro ndiino kwachiyuku
ya ndini mufundisi ndiri kuno kudurban zviri kutoda kutaurwa navamunangagwa hazvibatsiri chinhu nokuti haasi purezidendi wenyika purezidendi wenyika ndiwachamisa Zano PF iri kuita basa rekudobira chainoda kutaura chii papa chainotitaurira nenguva dzese inongoda kutaura zvinhu zviri kukwira zvinhu vanhu mvura hamuna mataundi pese zvinhu hakuna zvinhu tiri kunetseka vanhu tiri kuno tiri kushupwa asi inonga ichingoshupa minguva yese ichingotaura zvisina kutsarukana munangagwa ngaaronge zvinhu zvinooneka sababa kana ari purezidendi ngaaite zvinhu zvinooneka kwete zvake zvekuswera ichiti up and down kupedze mari iye muturi nyumba wacho unoite mabhajeti wacho ichiite mabhajeti hapana bhajeti yaari kuita ZANUPF ZANUPF zvayakuita yatouraya nyika ngaagare pasi nachamisa vataurirane kuti zvinhu zvinake nekuti vakasataurirana zvinhu zvinoramba zvichishaya
hei ndinoda kukorokotedza zvikuru bato remdc nekusvitsa 20 years asi pachiri nedambudziko rokuti mdc ichiri kungofungidzira kuti mutown ndo mune vatsigiri kumaruzevha hakuna ipapo ndo pamwe patinoti sarei kumashure sevanhu vemdc nekuti ini ndinorwadziwa zvikuru ndiri umwe wevanotsigira musangano iwawo asi handina kukwanisa kuvavhotera kuchiredzi north nekuti tiri 28 takava tisopamba pasabhuku kunzi imi hatisi kukuonai zvakanaka munogona kuvhotera bato remdc tikanzi munofanira kundoti hamugoni kunyora tikapiwa vanhu vanototinyorera tikaenda nevanhu tikarara ipapo makuseni tikaenda tikandonyorerwa tikatozovhotera bato ratanga risingafaniri kuvhota nekuda kwekuti tiri muzevha hapana anenge achitimiririra but tinoona mutauni muchiitwa magurupu achishera zvinenge zvaitika zvekuti kuno kudai kuri kunzi mdc aivawo nehanya nevanhu vekumaruzevha ingadai nevanotitsigira tiine magurupu takatosheya kuti hando zvataitwa kuno tambunyikidzwa tarara pamba ipapo tizopiwa vanhu vanotinyorera saka zvingadai taka zvakafamba zvakanaka saka ipapo shuwa tinotenda hedu nekusvitsa 20 years asi ipapo tiri kumashure ngatizamei zvikuru kuti tipinde kwose kwose nekuti vatsigiri vari kwose kwose ndatenda studio 7
makadiki washamarari studio 7 inini ndinoti mafira kureva ndiri pajoza pamuzanza patingati vari master because mazanoza kutotyisa vangotaura ngu pamusoro pavamunangagwa ZANUPF avo vanogara zvingotaura ngoti masanctions ndovari kutiomesera zvinhu masanctions haisi nekuti masanctions ndekuda kwekuti vamunangagwa gazi yechinowana vakanzizonini ndiri pana panini handiri kukuone kumba kwangu avafaninge vachimanija kuti zvinokumba kwako ndoda kuuya mavaona so zvakangofanana nevo vanhu veamerica vakavatsanangura vakati hatidi kukuonai kuno don't come but vana venyu havana mhosva asi imi muri kumusora ndidi kukuona sanga vasamanikidze nenyaya kwete zvavari kuita tando zito tuma vema nani doche kutanga. Sisi pira mnanga kwa matanza, sharamba msamani kizu. Wakuru wana nani sharaza kwa ibone ukuka. Ani dada ini, ukuka kwa sababu simeza bosi dada ni muru mama. Ibo siyai, kana kutichito siyai. Sharamba. Dozaraba mwere kwa mgabe, pakuwiga kwa wageta wa mgabe. Iye kuzo nze wa mgabe, hee, wakafuwa jema sikile, hee, wakana sikila kida iso, ayu, wakandani basa tisee zuzosu. Afinazo wa zinotipa, waka wawiga muno, waka mwiga, shaka tu harana, shaka da, mwari wakita kuda kwao, mwari wakatu, mwari wani shaka kutuwa tinsi. Indi tuta kukatita mgabe kukoko, mchura nga mgabe, achita ura, chitanzi, inini witine basa, ruu basa rachini rulo, akasi afumu, akatika shuku, takia.
Abo vange vari vatereriwe Studio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Tinokukokai kuti mutitumire manzwi enyu pa WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Chombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muNigeria vasunungura vasikana gumi nevapfumbamwe vange vari muhusungwa vachiitiswa vana vokuzotengeswa kune davana. Mutauriri wemapurisa ati vasikana ava vange vari pakati pemakore gumi nemashanu nemakore makumi maviri nemasere. Vasikana vaibva kunzvimbo dzakasiyana siyana muNigeria vachinyeperwa kuti vari kunopinzwa mabasa vozopinzwa muutapwa vachiitiswa vana vaizotengeserwa kuvanhu vaida vana. Sangano reInternational Red Cross razivisa kuti nemusi wemuvhuro rakabatsira mukusunungurwa kwevasungwa vanoita mazana maviri nemakumi mapfumbamwe vakange vakabatwa nevarwi veHouthi muYemen. Nhumwa yeUnited Nations kuYemen vaMartin Griffiths vati vanoimba kuti izvi zvichabatsira mukusunungurwa kwevasungwa vose sezvinodiwa nechibvumira muchakaitwa muna 2018. Muchikamu chino chinotarisa zvikuitika muAmerica. Sachigaro veimwe yemakomiti ari kuongorora mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump panyaya yavanonzi vakataura kumutungamiriri weUkraine vaAdam Schiff vanoti komiti yavo yakaita chibvumirano nemunhu akarevera vaTrump mushure mokuwana ruzivo rwezvavanonzi vakataura kumutungamiriri weUkraine. VaTrump vari kupomerwa mhosva yekuudza mutungamiriri weUkraine kuti aongorere vaJoe Biden nemwana wavo kana vakaita zvouori. VaBiden vari kukwikwidzira mukana wekuti vazokwikwidzana navaTrump musarudzo yemutungamiriri wenyika gore rinouya. VaTrump vanoti hapana chavakatadza. Nezuro dzimwe nyaya dzakabuda dzaiti vaTrump nemamwe makurukota avo vakakumbirawo rubatsiro kubva kumutungamiriri weAustralia vaScott Morrison kuti vavabatsire kuongorora FBI pamwe chete neCIA. Innocent uchiwe gota nekamba kake kakambonetsa In My Dreams. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Nhasi muparamende vaEmmerson Mnangagwa vanotarisirwa kutura mashoko avo pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika. Vakuru muZANU PF vanonzi havasi kuwirirana pamusoro pezvekuita nedzimba dzakasiyiwa navaRobert Mugabe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvechimwe chikurongwa chenhau. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti mosara zvakanaka.